Ndinofa Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service na Inspector Maso wave awa vakapurwa naJackson Muveri musi wa 13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vadzibirwa zvoenda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari zvinozodiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagula pfuti mabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka kunasonaa zvinhu zvakawanda zvinge dziri maoko makororo. Asi tiri kusunga
tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisare nuka 538
chete. Nyaya iyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinoizi hatikwanisi kuti titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura ikodzero yavo yekutaura, asi tikazivai kuti pakaitika ruzha rwekwamurewa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vane zvinzvimbo tavaendesa kumatare. Izvo zviri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, tinoita pakuseriseta kwenyaya. Zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa, ndo zvinozoita kunyaya dzisanoanika.